Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 15 Mbudzi 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutsigiri webato rinopikisa reCCC Bishop Masaya vakapondwa kumabvuku nevanofungidzirwa kuti vasori uye vachishanda nevatsigiri vebato reZANU PF vanotarisirwa kuchengetwa mangwana china. Masangano anorwira kodzero dzevanhu matatu anokurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ichengetedze kodzero dzevanhu munyika. Vanhu vanopfuura miriyoni nezviuru mazana mashanu vanonzi vakatarisana nedambudziko renzara muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wemhuri yaBishop Tafumanei Masaya, nhengo yeCitizens Coalition for Change yakapamhwa vakapondwa kumabvuku nevanofungidzirwa kuti vasori vachishanda nenhengo dzeZANU PF vamunyaradzi kufa hakutizwi, vanoti Bishop Masaya vanotarisirwa kuchengetwa mangwana china. Vakufa kutizwi vaudza Studio 7 kuti mudzimai wava Masaya akanoona mutumbi wemurume wavo kuchipatara nezuro, vakazivisa mapurisa kuti mutumbi wavaona ndewemurume wavo. Tabata vakufa kutizwi kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu nhasi.
Nezuro takafamba zvakanaka nokuti amai vakazokwanisa kuidentify baba Masaya, mufundisi Masaya, nekuda kwenhumbi dzavanga vakapfeka. Vakaona bhutsu nemasokisi zvavanga vakapfeka uye kuzoziva kuti zveshuwa uyu ndiwo murume wangu. So kusvika vati mapurisa ehomicide anga aripo vakawirira nazvo kuti sino kana maidentifya munhu wenyu kuti ndiye, zvataakuita pano ndakuda kunoenda kuhomicide kuti vaitewo mareporita ebeta kuti kesi yakanochinjwa yakareporta dokuta yanga inge iri missing person. So payakazobuda inotransfera yaenda kuhomicide inenge yatoyemeta. So zvaraiti kesi yemeta yakuhomicide.
Amai Masaya vakadini?
Varatidza kuti vakabatikana, asi semukadzi wemutenderi, semukadzi wemufundi, ndofunga vakazvitambira kuti no nguva iyi kana zvaitika ndeyamwari. Ndakaona ari munhu akazvishingisa, akaona kuti no munyika medu tagara tozvitarisira kuti runouya, but shes an iron leg, munhu akasimba, akabatikana hongu, asi ndakaona kunge akaisa nguva yese kuna Mwari.
Saka pari zvino kana post mortem yapedzwa kuitwa, matimaziva here kuti vangachengetwa zvarini?
Kuchengetwa kwavo tinenge tava kuti post mortem inopera nhasi chechitatu, then orora mubachitatu chinezvi nhasi voibva musi wechina, asati taziva nguva. Asi ndinotenda kuti maybe kuma11 makuseni vachizochengetwa kutafara cemeteries.
Pane mashoko amambotambira kubva kune vanhu here kana kuti masangano kana kuti mapato kana kuti kuhurumende?
Hurumende havasati vapa statement, asi ndakanzwa kuti mapurisa ari kuperefeta nyaya. Kana wapotambirwa mashoko maybe ndapesana nawo hatandanzwa. So zvatiri kuita pano ndezvekuti vemachechi mafundisi ari kupawa mashoko ekushungurudzira kune rupo rwakadai munyika.
Avo vange vari mutauriri wemhuri yava Masaya vamunyaradzi kufa hakutizwi vari parunhare kuHarare neStudio 7. Masangano matatu anorwira kodzero dzevanhu anoti Amnesty International, Southern Africa Human Rights Defenders Network neHuman Rights Watch abudisa gwaro achikurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ichengetedze kodzero dzevanhu munyika. Masangano matatu awa ati padzikwe chikwata chakazvimirira chinoongorora kuti chiongorore kupambwa nekupondwa kwaBishop Masaya. Vati zvevese vanowanikwa vaine mhosva yokutyora kodzero dzevanhu vasungwe, vatongwe uye vaiswe mujeri kana vakawanikwa vaine mhosva. Chechitatu chinodiwa nemasangano awa ndechekuti kodzero dzevanhu dzichengetedzwe zvakasimba muZimbabwe. Tabata nyanzvi inorwira kodzero dzevanhu vari Gweta vaKenneth Masiye kuti tunzwe maonero avo.
Agwari riri kutaura nenyaya yekuwedzera kupambwa nekuurawa kuri kuitwa nevanoita zvematongero enyika kunyanyanya nhengo dzeopposition. Riri kutaura zvekare richishushikana nyaya yekusaupa zvakanaka kana kuinvestigeta zvakanaka kwenyaya idzodzidzi nehurumende. Rinotaura zvekare mamwe maissues ekupambwa akaitika nguva yapfuura pfupi akaita sanaitai Tsamara asina kubatwa zvakanaka nehurumende ende achirungunidza ari kukonzeresa zvekare kuti vanhu aramba achipambwa.
Vamasiye, magara muchiita basa iri kwenguva yakareba, magwaro anobudiswa namasangano anorwira kodzero dzevanhu awa anobatsira nenzira ipi, sezvo nyaya iri muZimbabwe iyi yava nenguva refu ichiitika? Anobatsira sei magwaro aya?
Magwaro aya anobatsira pakuti anova ari maziso emasangano ari kuonawo zvirika muZimbabwe asinawo kwaakarerekera. Ende masangano anoona nezvemahuman rights anokwanisa zvekare kuti maripots avo ave achiverengwa kune amwe mumainstitutions asingakwanisi kusvikawo atingati vaganzi mavictims akaita sana United Nations kana ana African Union. Saka magwaro akadai so kana achibuda magwaro akakosha zvikuru nekuti anotorwa neuremu ende anorespektwa nedzimwewo nyika dzingava dzichida kubatsirawo panyaya dzekodzero dzemuZimbabwe.
Tiri kuona zvekare kuti masangano aya ari kukurudziravo hurumende yeZimbabwe kuti vakurumidze kuferefeta nyaya dzevanhu vanenge vabvutwa kana kuti varohwa kana kuti vaurawa vachipa mufananidzo waBishop Tafuma neMasaya. Munoona sekuti hurumende ingamhanya mberi kuti izvibudisire pachena zvinhu zvinofungidzirwa kuti zviri kuitwa nevanhu vavo? Munoona sekuti zvingagona izvozvo?
Hurumende yemuZimbabwe iri kutungamirwa naMnangagwa ihurumende isina nyadzi. Saka nyadzi dzacho nangwe zvabudiswa zvakadai so ari magwaro anenge abudiswa nemasangano atingati maInternational Organizations. Zvunhu zvataona panguva pfupi kana kuti nguva yatirebe vasingatevedzeri. Dai vangari iri vehurumende inokoshesa kodzero dzevanhu kana kuti inokoshesawo zvekare kudyidzana kwainoita nedzimwe nyika, vangadai vachimanya kuti nyaya dzakadai so dzisake dzakaitika zvekare. But tokuona kuti iyoyi nyaya yataona yaBishop Masaya iri kuitika inyaya iri kuitika napasina kanguva katikaitika zvekare kwokupambwa kwakaita nhengo yeparamende mafika apfuura neimwe nhengo zvekare yaimboye nhengo yeparamende yekumapfuku yakapambwa zvekare. Saka zvinhu zviri kutadza kuti zvinhu zvisiri kumira, zvinhu zviri kuwedzera. Hurumende yanga ikoshesa kodzero dai izvi zvakatomiswa kana kuti dai vanhu vari kukonzeresa zvinhu izvi vakatosungwa. But mamiriro akazvaita ndione senge hurumende yeZimbabwe ingava ichisundwa nemaripots akadai so.
Vamasiye, seiko nyika dzakasiyana siyana kubva kunyika dzomusadhak dzomuAfrica nedzekunze kweAfrica dzichiita sekuti hadzina hanya nekushungurudzwa nokupondwa kuri kuitwa vanhu muZimbabwe?
Zvinhu zvinoti kachamadzana nguisusuwo zvekare nokuti nyaya dzakadai so dzokupambwa kana kuti kuurawa kwevanoita zvepolitics zvinhu zvinoviolata atingati mitemo yepasi pese atingati international criminal law. Saka izvi hazvinei kuti zviri mubumbiro remutemo reZimbabwe here kana kuti zviri mumutemo weZimbabwe. Uyu mutemo wakadzikwa nenyika dzese kuti izvinhu zvakadai so hazvifanwa kuve zvichiitika kune nyika ipi neipi zvayo. Saka kana nhengo dzemusadhaki kana kuti nengo dzakatipinamira dzakaita seSouth Africa dzisiri kutaurawo pamusoro pezvichiitika munyika dzakaita seZimbabwe. Zvinotaridza kuti ivo vanenge vachiita pachirumi yatingati aid and abate human rights violations anenge achiitika muZimbabwe. Azvova zvinhu zvisina kunaka, but dai Sadhiki yange kabatana ichitaura neizwi rimwe chete kuti zvinhu zvakadai so izvi zvokupambwa kwevanhu kana kuurawa kwemapolitical activists ndiyo nhengo yekuti munhu ari kusapota ubato raari kuda asvako zvichiitika muSadhiki. Tingadai kuda mabhi Zimbabwe ichisundwa kana pakabuda mareports akadai so, because zvee zvichikanganisawo zvekare kuchidzana kwavanga achiita nedzimwe nyika muSadhiki.
Avo vange vari nyanzvi inorwira kodzero dzevanhu vari Gweta vaKennedy Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Sangano rinoongorora nyaya dzechikafu reZimbabwe Vulnerability Assessment Committee kana kuti ZIMVAC rinoti vanhu vanoita miriyoni rimwe chete nezviuru mazana mashanu kana kuti 1.5 million vakatarisana nenzara. ZIMVAC inoti mhuri dzakatarisana nenzara zhinji dziri mudunhu reMidlands, kwozouya Mashonaland Central ichiteverwa neMatabeleland South. Nyanzvi mune zvekuwanikwa kwekugovewa kwechikafu vaForbes Matonga vanoti mwedzi iri pakati pagumi guru nakukadzi ndiyo inoshayikwa chikafu zvakanyanya.
Kudare reSenate, nengo shanu dzeTripusi dzadzingwa dzinosanganisira vaJameson Timber, vaWebster Maondera namai Vongai Tome, vose vari nengo dzeSenate muHarare. Mutauriri weNational Assembly vaJacob Mudenda vadzinga nengo 13 vachiti vange vasati vaona mutongo wedare uri kumbomisa kudzingwa kwenengo dzebato rinopikisa iri. Asi vati kana vakaona mutongo wedare uyu, vese vadzingwa vachadzoswa kudare. Vanga vari mukokeri wenhengo dzeTripus National Assembly vaAmos Chibaya vabvuma kuStudio 7 kuti vadzingwa zvisinei nekuti matare ange ati nhengo dzavo dzimbomira kudzingwa.
Pane mazita averengwa naSpeaker ekurikola mamembers eTripus asirigani mberi richiti nhasi tatiri kucourt neapplication neinterdict yokumisa Speaker kuti vasarikola maMPs kauti nhengo dzeParliament dzeTripus. Chikonzero chiri chekuti nyaya yedu iri pakati pematare edzimosva ekuona kuti takakukwidza kuti anonzi chavangu kutripusi hatidi hatimuzivi. Saka interdict angari kuti iyo vanofanira kumisa Speaker, Senate, President kuti muchazoita marecalls kana nyaya yapera kupi kudare record.
Tripusi yakaenda kumatare ichiti vachavangu haisi nhengo yavo uye havana masimba ekudzinga vamiriri vakasarudzwa pasarudzo dzanyamafufu. Vamwe vadzingwa muNational Assembly vanosanganisira mutevedzeri wemutauriri webato reTripus vaGift Hostelo Siziva, vaAdmo Chievero vekuChegutu West, vaStephen Chatiza vekuGoromonzi West navaOliver Mutasa vekuZvimba West. Hatina kukwanisa kubata vachavangu kana mutauriri wavo vakalipan Pogen. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tine urombo kuti takupa itepo yanga isingaenderani nezvatataura. Tochienda kunyaya yatanga tichitaura yekushayikwa kwechikafu munyika.
Sekukurukura kwatinoita nguva dzose, mwedzi inei yatave inei ndo inonzi peak period dzenzara. Munguva inei mwedzi inotanga kubva munana October, November, December, January kubata pana February. Ndonguva iyo vanhu vanenge vasisina chikafu zvachose mumatura nepamusana pekuti vanenge vadya zvikafu zvavo zviya zvavakawana kubva kunana June zvinenge zvapera. Zvochichitiwo kunokuwo kumamisha uku mvura dzinenge dzapera mumagadheni, ende magadheni anenge asisaichiitikike. Mukaona kunana Matabeleland kwamanga muchitaura nemamwe mazvikamu zvana Midlands zvinobata vana Gokwe nekwakadaro uku mvura inenge yonetsa matebelelendi both north and south mvura inenge yonetsa ukaenda munana chipinge mvura inonetsa munana mashonland east na mutoko mudzi pfungwe zvichienda kumacentral chinobata ana rushinga zvibvazadzika zvakadaro belt rese iroro rinenge rava kunetsa mvura ende zvinoenda kuti security yechikafu inge yava pakaipa
saka gwaro iri munofungei naro Reverend Madonga chii chatingabata kubva mariri
taura kwezimfak kunofanira kunge kuri kwechokwadi asi chiri mainly worrisome ndichocho chekuti mumaguta masumuka nzara izvozvo zvinotarisirwa nenyaya yekuti unemployment ndo problem yedu yahuru saka vanhu vaienda mumataund nekuti kwaifanira kunge kuine employment vanhu vachiita chikafu chokutenga isu takakura tichiti vana baba vaitenga hupfu kwana machipisa wodirivharwa kudzimba kwete kuti mumataund munozara zvigayo kunge kumusha saka munoona kuti inyaya yenzara saka vakuru vakapinda mumaguta vazhinji vacho havadi kudzoka kumamisha kana varetire vanoramba vachidzengerera varimo mumataundi imomo vachiedza kurima tuminda twemuzasi merwizi netwemumakomo iye zvino nekukura kuri kuita guta tuminda tuya hakuchina kwekuti vanotwana maopen space amashoma nekuti vanhu vari kuramba vachigara even mukaona taita dambudziko revanhu vekutoti mumawetlands chaimo mane misha iri kuiswa imomo saka zvinoreva kuti nzvimbo dzacho dzekuchirima dziya zvavaimboita hakuna saka without pekurima without employment vanofa nenzara saka ripoti iyi ndo zvairi kunongedza vahwande
nyanzvi mune zvekuparadzirwa kwechikafu vaForbes Matonga vari parunhare nestudio 7 sangano rinorwira kodzero dzevanasikana reshamwari yemwanasikana rinoti rinoshishikana zvikuru pamusoro pevanasikana vechidiki vanobvisa nhumbu pasina chiremba kana umwe anoziva nezveutano mukuru wesangano iri muzvaro ekenia chifamba vanoti vanasikana ava vane zvikonzero zvakasiyana-siyana zvinovatuma kubvisa nhumbu vachiti inyaya inofanirwa kugadziriswa izvi zvinotevera kubudiswa kwemashoko ekuti muzimbabwe munobviswa nhumbu pasina vana chiremba dzinoita zviuru makumi masere kana kuti 80,000 pagore
seboka rinotarisa zvekodzero dzevanasikana tine kubatikana kuzhinji nenyaya dzekubviswa kwepamuviri zvisiri pamutemo kubviswa kwepamuviri zvisina vana mukoti mukati kuri kuitika pavanasikana vedu vechidiki kuburikidza nezvikonzero zvakasiyana-siyana vamwe vavo tiri kuona kuti zviri kuuya nekuda kwokufaridzana newanano dzavanoita nevakomana vakaenzana navo vamwe nevarume vakuru kwavari vamwe zviri kukonzerwa nenyaya dzekuti vanenge vambunyikidzwa pabonde kurwadza kwazvo zvinenge zvaitika nehama dzepedyo vana baba vavo vana baba mukuru vana baba munini hanzvadzi dzavo uye shamwari dzemhuri dzinokwanisa kunge dzichisvika pedyo navo sevana
muzvare chifamba vanasikana vedu vanowana dzidziso yezvinhu zvatisingawirirani nazvo izvi kupiko
tiri kuona kuti munguva ino yatiri kukura vana vedu vari kuwana zivo panzvimbo dzakasiyana-siyana dzinosanganisira papoto dzemumhepo vari kuwana zivo mune mapepanhau avanoverenga uye vamwe vacho kubudikidza nekusundidzirwa neshamwari yatinoti susu pachirungu peer pressure tiri kuona kuti vana vari kupinda mukudanana nevanhu vari vakuru kwavari kana vane mazera avo vamwe vacho vachienda kwavanoenda kunodya kana kumafaro kunonwa kwavanozopedzisira vaisirwa zvinodhaka mune zvavanenge vachinwa uye zvinozopedzisira zvaita kuti vazoenda pabonde nevanhu vasina kuzviziva kuti vaenda sei ende zvinorwadza ndezvekuti vanenge vazviita pasina kuchengetedzeka uye kushandisa dziviriro vana ava vana vadiki vazhinji vacho vari pasi pemakore gumi nemasere vamwe vacho vachiri kuenda kuzvikoro zvepamusoro vanenge vachida kuenda kuzvikoro.
Chii chinoita kuti vana vabvise pamuviri?
Chinoita kuti vana vabvise pamuviri inyaya dzekuti unenge uchiri kuda kuenda kuchikoro hausi kuda kuita mubereki, uri kutakudzwa mutoro wekuita mubereki weuri mwana. Vamwe vacho vari kubvisa pamuviri nenyaya yekuti kumba kuri kubviwa vabereki vanenge vafa vose baba namai, uri kutochengetwawo nehama. Vamwe vacho vari kubvisa nenyaya yekuti vamwe vacho vatori vabereki vavo vagere navo. Asi panoitika zvinhu zvakaita seizvi tinotadza kuzvigamuchira nekutya nharaunda, nekutya vanhu vemachechi, nekutya vanhu vatinoshanda navo kuti vanozotiti kudii nenyaya dzinenge dzichisangana nevana vedu. Tiri kuonawo kuti zvakare vana vedu ava pavanoenda kumakiriniki vachitsvaga rubatsiro, kazhinji tinowanzotaura nyaya yatinoti sexual reproductive health rights pachirungu, ruzivo rwuya runoda kuona vana nezvine chekuita nepabonde, havasi kuwana rubatsiro rwakakwana nekuti vanotanga zvakare kuudzurudzwa nekunge vachiiswa pashamu nemadzimai anenge ariko anenge ari vana mukoti. Tinoona kuti zvakare havakwanisi kuwana ruzivo rwakakwana rwekuti vanokwanisa here kuti vange vachichengeta vana ava ivo vari vana. Muno zvakare munyika medu hatina nzvimbo dzakatsarukana dzekuti vana ava vakabara vana ivo vari vamwe vana, vanokwanisa kunosiya zvinoitwa kunze kwenyika ivo vopfuurira mberi vachienda kuchikoro chavo.
Avo vanga vari mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanasikana reshamwari yemwanasikana Muzvare Kenia Chifamba vari parunhare kuHarare. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Sangano revoluntary media council of Zimbabwe rinoti mamiriro akaita zvinhu munyika haana kunakira vatori venhau, zvikuru avo vanoshandira makambani akazvimirira. Muongororo yarakaita yegore rino ra2023, sangano iri rinoti vatori venhau havatauri zvose zvavanofanirwa kutaura vachitya kupinda pakaoma. Rinotizve rakaona kuti gore rapera vatori venhau makumi matatu vakanetswa pamusoro pebasa ravo. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Ini ndinoitwawo John Heka, ndiri kuno kuSouth Africa. Munoona zvinhu zviri kuitwa izvi zvemarecords izvizvi, zvichatombotifadzi baizvi zvachose. Saka tatokumbira kuti zvazvakadiko kuti musangano ungopedzisira uchiti no more achaenda hake kuparliamende kwacho, iwo sara vega vezanupiefu vaite zvinhu zvavo zvavarikudiita izvi, bhoza haasi kude opposition ka. Saka ngavachitonga tione kuti zviri kufamba sei, tomirira kuona action iri pamberi tichimbonyatso kufunge zvakanaka, bhoza hazvibetseri zviri kuitwa izvi.
Sisi mponyate anotoziva ipopaipa kuti ipopaipa ari popaipa nayo anotoziva kuti ndikada kubata vanhu vakavo basa rake rinotoperera. Samuna mapurisa ekuZimbabwe asina hanya nekuti kana pakaurayiwa vanhu veTriple C vachimwaiwa vachimutsvaga mutsvaga nekuti ZANUPF, ZANUPF vanongofona kuti chamari kuda basa rako riperere nezvava ri kuita. So vanhu vari kurayiwa vanhu veTriple C nekudi togwadziwa mambo naiye ndi muTriple C. Sisi mponyate ari kuchera basa rake rinopera.
Zvakaoma varume hama dzangu, Sikala ari mumudzeri vakavharira, More Blessing Ali vakauraya, nhasi vakutipondera futi munhu pamabvuka apa. Kusvikarini zvakadai hamawe, kusvikarini shuwa. Sadhaki yacho inyerere, inyerere. Takita tichipera chidoma izvi. Vachamisa chitudzai gwara rimwe rasara manje, bhikozi ava vatonzwisisi kunyarara kwenyama nesati chatokuzwisisiwa. Zvanyanya zvotorupera tose kuurawa zvetichingourawa takangonyarara. Pakaipwa, murambi pajopeka.
Dai vanhu vachiziva havo kuti Munangagwa ndo zvinhu zvaaizoitira nyika zveumhondi izvi, dai vanhu vasina kubvira vashora Munanga Mugabe, dai vanhu vasina kubvira vabvisa Mugabe, dai vanhu vasina kufurirwa kupinda murodhi vachibatsira mauto kuti abvise Mugabe, Nasu uno iko zvinezvi takurumwa nechekuchera manje. Tarisai zvaitarwa naMugabe zviyazviya. Mabasa amunangagwa. Vanhu vakupera kufanyika yose. Ndiani akambotonga nyika nenzira yakaita saiyoyi? Mahovheti makanyarara muri silent. Vanhu vachipera kufa munyika. Masoja makanyarara muri silent. Vanhu vachipera kufa munyika. Mapurisa muri kutobatsiridza. Vanapoma vanaponya kuti vachinyeba kuti havana zvavakuziva. Ako kamutaurike ZANU PF kachikwachuka kutaura zvakanoda zvako vanhu vachipera kufa. Dai iri hanzvadzi yako, dai ari mwana wamai vako, iri hama yako, ari mukoma wako, wainzwa sei? Kunyange uri supporter yeZANU PF, wainzwa sei? Ko zvikazoitawo revenge, munozoti kudii kana president anozouyawo kana makore anouya akati ndaakuzviita? Weduwe, ityai Mwari vanhu veZANU PF. Ndokutonga kwacho here kana taakutonga tichidaro? Mahovheti vana mujibha nana chimbwido, ndokutonga nyika kwacho here kwamaitaura? Mobatira vanhu vePalestine demonstration kuti vanhu vasarwiswa vasaurayiwa muPalestine. Imimi vanana mutsvangwa, but munyika muchituma vanhu kunoparadza vanhu. Munotonga ani? One day it's one day. Ndatenda mazviita, baba chinogure.
Iyo ZANU PF iri kuramba kuti ndiyo iri kuuraya vanhu. Uraiti kana isiri iri kuuraya vanhu, vanhu vakauraya munhu vanozikanwa kana kuti vakapamba, vari kupamba vanhu vanozikanwa. Kunga vasungwe kana vasiriwo veZANU PF vanozviita. Vasungwe ka. Kavasungwe vafarirwe majeri vapiwe mitongo yavo tinyatsoona kuti hai zveshuwa ZANU PF is involved. Totozviziva ende hatichakudii vanhu vezano. Hapana munhu achakudai.
Tinokumbirawo imimi vana mukoma Jonga, musabvunza uyo Ponya tuyu kana Marapira uyu, nekuti kubva kumabay election paya paurawa Mbuneni uyo, hatinazombonzwa kuti nyaya dzacho dzakaendepi. James Chidhakwa wakaabhudhakitwa, takudzwa ngadzoro kaabhudhakitwa. Hatina kumbozonzwa kuti mapurisa ari kushandei. Ngavangoti mapurisa aezanu PF voanaunzwa paZBC pane kuti mapurisa evanhu. Haa ZANU ziva kuti hapana chisingaperi.
Pastudio 7 tinoona vanhu vari kupiwa dzimari dzekutengwa neZANU PF, majaji, mapurisa, madzimambo zvakadaro. Vana venyu, vazvikuru venyu, hazvina guarantee kuti vachange vaine maposition ivavo. A good man leaves inheritance for his children's children. Zvinodaro kuna zvirevo Bhaibheri, shoko raMwari. Tichaona munyika munomu taakuona vana Wagner vaakuwiswa muno like in North Africa kuti vauraye vana zvizvarwa zvemuno. Ndozvibuda ZANU PF. ZANU PF ndoda mhiri Zvonga, kwete kuti kugadzikana kwenyika. Ayo zvokuti mukaona zvese marecalls anoitwa akatangana Mhonzora izvozvi vaakuna Chabangu mwana waMunangagwa, zvese zvichapera, zvese zvichapera. Hapana zuva risingasviki ruzhinji rweZimbabwe. Ngatidananei, ngatibatanei, ngatirwire chimwe chete. Nyika ino ndeyedu, nezvicherwa nezviwanikwa zvayo. Ndinoona ndokusaka vamwe vakange vakunge vakutaura chokwadi kuti ZANU PF yapanduka, vakazoitwa maprovincial hero instead of national hero. Pechiitwa national hero vanhu vasina chavakaita.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutsigiri webato rinopikisa reCCC Bishop Masaya vakapondwa kumabvuku nemusi weMugovera nevanofungidzirwa kuti vasori, uye vatsigiri webato reZANU PF vanotarisirwa kuchengetwa mangwana china. Masangano anorwira kodzero dzevanhu matatu anokurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ichengetedze kodzero dzevanhu munyika. Vanhu vanopfuura miriyoni nezviuru mazana mashanu kana kuti 1.5 million vanonzi vakatarisana nedambudziko renzara muZimbabwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.